Mbuya zvindisiya gumira avo vanogara muward 18 vanoti vakatyorwa ruoko nevechidiki vezanu PF. Vanoti vachafa vachingotsigira bato reMDC inotungamirirwa navamogeni tsvangirai.
Takarohwa tikaenda kumogeni maoko akatapwa maoko akazvimba. Takarohwa ndibhigi nobva muward 18. Karohwa ndibhigi munditi kukatore huku dzangu nembudzi tiri mudondo vanhu ivanyange kuunda kumusangano vanombatoti pamukwapa gogogo kudai tiende. Ndoti tanga mukadzi wako nguva tanga mberi ndoteere fure handindiwo vanotichidzira vanhu zvokuti nobva muward 18 murani mamunditi.
Sekuru chamunorwa mulambo vanotiwo havasi kudzokera panyaya yokuvhotera MDCT.
Inini kodzero yangu yekudaio inini mu2008 ndakapondwa zvisikaiti ndikabayiwa ngemapanga ndikandotochwa kumahofisi saka inini pfungwa yangu pandiri pano nyambote zvite sei ndinovhotera MDC ndiyo yandairohwerwa handichinji kusvika ndafa.
Amai Nelia Moyana vanoti havachakwanisa kushandisa maoko avo nokuti akatyoka nekurohwa mugore 2008 zvokuti vava kugara vakaenda kuHarare kunorapwa.
Tiri kuchinjidzirwa ndakarohwa 2008 asi vari kuya futi vachindichinjidzira vatiti nyima mbeu ndisisati zomboregeri kuvhotere MDC nekuti tiri kunyimwa chikafu kana tiri kuizwa tese izvi kuya kuno kuzoya kuzorapwa maponda atakapondwa 2008.
VaZakaria Chapungu vanotiwo vakatyorerwa godzero yavo yekusarudza mutungamiri wavanoda asi rwendo runo hakuna zvakadaro zvinoitika.
Ini ndinorwadziwa nevanhu vanotyora kodzero dzedu. Kodzero yangu kuvhotera pendinoda so tiri kungodai kuvhiringidzwa nevanhu vezanupiyo. Saka kubva 2008 ndakarobwa zvakaitisisa ndikaenda kumahospitari nanhasi iyo zvizvi kwendiri kuno kuya kurapwa maronda andakapondwa nezanupiyo. Saka ii ndinoti ndinoramba ndakashinga ndisapote pati yendinoda ndinovhotera pendinoda.
Mumwe mugari wemuward 31 amai Sofia Makwenya vanoti vacharamba vakashinga nokuti vakaramba kutsvisidzirwa nevanotsigira zanu PF.
Tinobva muward 31 mubhikita east. Isu tinotyisidzirwa tichinzi kana unenge avhota pasipo tinouraya. Saka isu tinoramba takashinga pakurejesta tinonzi inda ine masabhuku makaita dungwe ndorejesta tichityisidzirwa kudero. Saka isu takaramba kutyisidzirwa ticharamba takashinga.
Vanhu vanodarika mazana maviri vakafa uye zviuru nezviuri vakarohwa zvakaipisisa mumhirizhonga yakaitika musarudzo dza2008 asi hapana kana mutsigiri mumwe wezanu PF akasungwa. Studio 7 haina kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 kubhikita East Masvingo. Ndini Kiri Mudzamiri.